manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 9/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Easter Sunday ndo watinoti moyo wechiKristu nekuti ndiro zuva vaKristu ravanorangarira kumuka kwaJesu Kristu.
Vatendi vechiKristu muZimbabwe vobatana nevamwe pasi rose kupemberera kumuka kwaJesu kubva muvakafa.
Kugadzirisa leadership ndokunodikwa nekuti kwese zvinotangira kuutungamirira hove inoora kutangira kumusoro saka zvokunoti waona hove yaora unobata-bata kumuswe uku
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti uori uri kufushunurwa neAl Jazeera unoratidza kuti nyika yave kuda vatungamiri vatsva Tichakupai mamiriro akaita zvino mukaso Premier Soccer League umo zvikwata zvine mukurumbira zvatanga mwaka uno zvine mutsindo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechiKristu munyika vabatana nevamwe pasi rose nhasi mukupemberera zuva rekumuka kwaKristu kubva mune vakafa. Vatendi vaita izvi nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kuimba nekunamata. Mukuziya nezvekukosha kwezuva ranhasi muchitendero chechiKristu, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata.
Easter Sunday ndo watinoti moyo wechiKristu nekuti ndiro zuva vaKristu ravanorangarira kumuka kwaJesu Kristu asi zvikuru ndiro zuva ravanorangarira kukundiwa kwerufu nesimba roupenyu muna Jesu Kristu saka izuva rakakosha zvikuru kuvaKristu haisi nyaya yenhoroondo yekutarisa kumasure kwemakore anodarika zviuru zviviri zvekumuka kwaJesu.
Munga jekesa here ipapo Reverend?
Inguva vaKristu yavanorangarira kuti masimba oakaipa anowana mucherechedzo wawo wakazara murufu hauna simba kuvanhu vanotenda uyezve shoko rekupedzisira ramwari harisi rekukundikana. Shoko ramwari rekupedzisira ishoko rekukunda. Saka vaKristu vanopembera vachirangarira zuva iri nenyaya yekuti upenyu hunokunda simba rerufu.
Ko vatendi vanopemberera sei zuva rekumuka kwaJesu iri Reverend Mutata?
Zuva reEaster rokumuka kwaKristu ndiro rimwe remazuva anopembegwa zvakada kufanana nevaKristu vazhinji. Hongu vanogona kunge vane tutsika twavo tunosiyana asi vazhinji vanopemberera zuva iri rinotanga nePalm Sunday kana kuti svondo remuchingwe rozosvika pamusi wechishanu chakanaka roita mugovera rozoti musi wesvondo vomuka mangwanani.
Vanenge vachiita sei apa?
Vazhinji vanoita rumuko mangwanani ngwanani votanga nemupiriro wesvondo rekurangarira kumuka kwaKristu pamwe chete voita kupembera nekudya pamwe chete vamwe vanodya muviri neropa zvaKristu pamwe chete vamwe vanotoita mabiko chaiwo ekudya mafidlongo musi weEaster iwoyu
zvimwe chete here izvi kunyika dziri kumawirira kana kuti kuEurope nenyika dziri kumabuda zuva kana kuti kuEast
vaKristu vekuEast nevaKristu vekumavira zuva kana kuti yatingati Western Church yanga ine mazuva ekupembera Easter akasiyana asi tinoziva kuti pari zvino pane nhaurirano yokuti zuva irori rigopemberegwa sumwe chete ndechimwe chezvinhu chinosangana vaKristu vakawandisa pasi rese chinoita kuti vaKristu vakawanda vadlidzane ndo imwe yemark yatingati unifying mark yevaKristu vazhinji kupemberera kumuka kwaKristu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoti zviri kuburitswa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera zvinoratidza kuti munyika mave kuda utungamiri hutsva. VaChamisa vanoti upfumi hwenyika huri kudyiwa nevashoma vakawanda vachinonga svosve nemuromo. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende ichaongorora vose vari kunzi vaiita uori neAl Jazeera mukutengeswa kwegoridhe uye mukuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Vamwe vanhu vanomwe vakadomwa neAl Jazeera vakatotorerwa matano neReserve Bank of Zimbabwe sezvo mabhanga avo akanzi aone kuti avashandise mari dzirimo. Asi hapana kutaurwa kuti imari dziri mumabhanga macho. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Munongozviona kuti nyika yedu yakuda kuti ichishanduka, pakuda kuti maoko ashanduke. Maoko aripa yanovinza. Mukatarisa muromo iripo yeyi yakakura zvikuru madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara. Mukatarisa here kubiwa kuri kuitwa goridhe? Pangotaurwa goridhe chete apa paAl Jazeera apa. Asi izvi chinongova chidimbu chezvabudiswa. Gomo guru harisati rabuda. Apa tangorakidzwa kadombo karvinga kadikidiki.
Sei muchidarowo vaChamisa?
Pane nyaya yekuti kuchii chiri kuitika kuplatinum, kukromu uko. Chii chiri kumboitika kumwe kwese kuna nadiamond. Ko chii chiri kuitika kumadrugs ari kungopinda ari kudya maridzo zvindia ndiani ari kutengesa madrugs aya. Chii chiri kuitika kunyaya dzetobhako yedu inoenda kudze kwenyika varimi vanoshanda nesimba kudonje kutobhako kukotoni kune zvirimwa zvose asi chavanowana hapana. Kana ivo vanorima chibage hapana. Pane vana makoronyera vari pakata vari kungodya zvevapfupi nekureba. Vari kungodya zvevatete neukobvu hwavo vari kuzviratidza kuti huita kwisa ka hei nyaya iyo inoda kugadziriswa.
Nekuda kwehuori hunonzi huri kuitika uku zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei kunyika yeZimbabwe?
Nyika yedu 68% havana chikafu, 68% vari food insecure, 49% vane nzara inotyisa nenhamo inotyisa, extreme poverty nezvinotaurwa nana World Food Program nana World Bank. Zvazvinoreva ndezvokuti pane zvinoda kugadziriswa. Migwagwa yedu haisati yambogadzirwa kwemakore 43 apfuura. Migwagwa hapachina, yangova nzizi dzega dzega, mihomba yembambaira. Mukanotarisa zvikoro hapana kana chakavakwa. Zvipatara zvatova muchipatara, izvo zvipatara zvacho zvinofanira kurapa urwere ndo zvakutorwara. Saka zvose izvi zviri kuda kugadziriswa.
Zvii zvingaitwe kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Chinogadzirisa nyaya iyi ndechekuti manga haakweshwi kumakumbo, manga anokweshwa mumusoro ozoenda hako kumakumbo. Saka kugadzirisa leadership ndokunodikwa, nokuti kwese zvinotangira kuutungamiriri. Hove inoora kutangira kumusoro. Saka zvokunoti waona hove yaora unobata bata kumuswe uku, nhamo yegwaya kuora kutanga nokumusoro. Saka ngatigadzirisei kumusoro, ndokunoda kuvandudzwa zvese izvi kuti zvipere. Panotodikwa chimbi chimbi kuti nyika ishanduke
tive ne utungamiriri wejechetere utungamiriri unochikano kuremekedza vanhu nekuchikano kuremekedza Mwari.
Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed nasi vapika kuti vachaparadza mauto nemapurisa ose akaumbwa nematunhu akasiyana-siyana munyika mavo, vachiti izvi zviri kukonzera kunetsana nekusagadzikana kwenyika. Mauto aya achapinzwa muuto rimwe chete renyika, zvimwe chetezvo zvichaitwa kumapurisa. Kubva zvakatanga hondo munyika iyi muna mbudzi 2020, mauto nemapurisa erudzi rwechiAmhara akatora nzvimbo iri kumawirira kwedunhu reTigray, yagara ichirwirwa nevanhu vechiTigray ava nevechiAmhara. Vatori venhau havabvumidzwe kuenda kunzvimbo iyi kunonzi kuri kutyorwa kodzero dzevanhu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, China yapinda muzuva repiri nhasi ichidzidzira zvechiuto nekushandisa ndege nengarava dzehondo pedyo neTaiwan senzira yekuratidza kwayo kusafara nedanho remutungamiri wenyika yeTaiwan, Amai Tsai Ing-wen, rekunosangana kuCalifornia, America, nemutauriri wedare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives vaKevin McCarthy. China yati chirongwa ichi chinonzi Joint Sword uye chakanangana nekuyambira vanoda kuzvipatsanura kubva kuChina, vachitiwo Taiwan inofanira kuziva kuti iri pasi peChina uye vacharamba vakaitarisa. China inoti Taiwan idunhu rayo, asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti China ikarwisa Taiwan vanotumira mauto kunoibatsira kuzvidzivirira. Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tina
inoitwa Opportunity Makanga, ndinoshandawo nebuka rinonzi Mwanasikana Wanhasi, ndichiritungamirirawo. Boka iri iboka rinoshanda nemadzimai nevasikana.
Takambokurukura mavhiki apera muchitaura nezvimwe zvirongwa zvamuri kuita, asi iko zvino madzoka nechimwe chirongwa, mungatiudza kuti ndechei chaizvo, zviri kufamba sei?
Tiri kufamba zvakanyanyisa nekukurudzira hutano hwemadzimai kana vari panguva yavo pamwe chete nevanasikana, nekuti tiri kutarisira tasana nedambudziko rokuti zvavanoshandisa kana vari panguva yavo hazvichinyatsokuwanika zvakanaka. Zvimwe nguva zvinenge zvichidhura and madzimai edu mamwe vazhinji pamwe vanenge vasingaendi kumabasa ndanezvi vanenge vasitorinangana nemari yacho yekutenda. Saka tinekambeeni yedu iyo inozvishongedza mwanasikana. Saka kana tichishongedza mwanasikana, tiri kuti ngatibatsiranei kuti madzimai nevanasikana pavanenge vari kunguva yavo zvinhu zvinovafambira zvakanaka. nezvozvo tine vamwe vanotibetseredzawo vamwe vemasangano nevamwe vakazvimirira vachitipo zvinonguva anogona kuti titaine mari yekuti tengai zvinodiwa nemadzimai kana kuti zvinonguva anotiunza zviri zvinhu zvacho zvavanoshandisa zvakaita semapezi matamponi nezvimwewo zvinobetseredza
kunze kwekutenga zvekushandisa izvi pane zvimwe zvamuri kuitawo here zvekuti vamwe vasingakwanise kuwana mari vabatsirikane
takatangawo zvekuti tinobatsira madzimai nevanasikana kuti vakwanise kuzvisonera aya tine kumari izvozvo pedzi nekuti takaongorora zvekare kuti akanakira kuti anoshandiswa kunguva refu haarati kana achinge ashandiswa ipapo uyezve anochengetedzawo nharaunda uye takwanisa kusangana nemadzimai nevanasikana tichitaura nyaya dzeutungamiriri
pane shanduko here yamuri kuonawo
pane shanduko pamafungiro avo nokuti vamwe vacho vaitofunga kuti havazvikwanisi uyezve vaitarisira pasi vachiona sekunge vasina kufanira kana kuti utungamiriri hunofanira kuitwa nevanakomana kana kuti nevarume chete asi tiri kuona kuti naivawo vatovo nechitungu dzekuda kupinda mutungamirira hwakasiyana siyana takataita mumakomuniti medu kana imwe kumachecha institutions kune iya yatinoti hrc yeutungamiriro hwavana hwepayunivhesiti saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita izvozvo uye tinotenda nokuti tine vamwe vanotibatsirawo vari kuitawo mabasa mamwe chetewo tinozoita mamwe makungano ekuti tinoungana tese pamwe chete tichipangana mazano nokumbiridzana kuti tikwanise kuita chinhu chimwe chete chinounza budiriro kumadzimai nevanasikana saka ndinodaira kuti zvatiri kuita uye basa ratakatanga izvi riri kufamba mune zvakanaka asi matambudziko haashaiki zvavo
ndeapi aya mungapawo muenzaniso
ndinangoti dambudziko guru ratinosangana naro nderekuti hatikwanisi kuti tibate mudzimai wese nemwanasikana wese munyika yedu nokuti vamwe vava kune dzimwe nzvimbo dziri kure kure aya tinoti mahard to reach areas nokuti inenge iri shure yedu yekuti tisvikewo kumusikana ari kuzasi zasi kwayo nyika kuitira kuti pachova ane anotaririra saka naizvozvo pamwe pacho tinogona kutisingakwanisi kuti tisvike kwavari tikwanisewo kutaita hurukuro navo vakwanisewo kubhenefita kune zvatinenge tichiita chimwe chinogona kutitadzisa inhau yekuti vamwe vanenge vasina kana mafoni nekuti isusu gore ra2020 ratakatanga ndiyo gore riya rakuti covid wondopa yakanyanya kukurumbira chaizvo uye vanhu vakanga vakavharirwa mudzimba nekuda kwelockdown saka isusu takagona kushandisa mbozhanhare dzedu pakutaura nemadzimai nevanasikana nokuti takavhura mawhatsapp group akawanda zvisingaita anodarika 10 ekuti tinge tichiita hurukuro dzakasiyana siyana maererano nematambudziko achisanganikwa nawo nemadzimai nevanasikana panguva iyi
saka vanenge vachida kubatsiranawo nesangano renyu vanokubatai papi
ini ndinoda kuti tinowanikwa pafacebook papezi redu facebook pezi yedu inonzi mwanasikana wanhasi vamwe munokwanisa kuona kuti zvese zvatinoita munharaunda dzedu ndozvatinozviisa ipapo kuitira kuti munhu wese agova neruzero zvatiri kuita uye vanoda kutotibata vanogona kupinda kana mainbox yedu tiripo zvakare patwitter tiripo painstagram tiripo palinkedin kasine kana paine vamwe vanenge vachida kutibata paemail email adresi yedu inoitwa iyo info@mwanasikanawanhasi.org kana kuti muno vanogona kutibata directly kuemail yangu inediyo opomakanga@gmail.com opo yacho ina opoh makanga@gmail.com kana kuti vanogona kutibata parunhare panhamba dzinoti 0783743968
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare opportunity nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
aiwa ndinotendawo nekuvawo neni pachirongwa chenyu chanhasi
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Opportunity Makanga vesangano remwanasikana wanhasi. Vateereri, ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa nyaya dzinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vateereri, ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatinzwei mubvunzo watinawo nhasi.
Manheru manheru, nendinoitwa Jedube. Ndine mubvunzo pamusoro pezvirayiro kuti zvinobvumidzwa kumwa kangani pagore roga roga, kana kuti munhu anobvumidzwa kumwa kangani pagore roga roga, uye munhu anobvumidzwa kuregedza kudya mbiriso panguva yakadii? Muzondipawo mavhesi anodudzira mibvunzo iyoyo. Ndiripo pakuda kuziva. Ooneka zvedu tiri kuMozambiki.
Kutibetsera nemubvunzo uyu tina vamunoziva mose mufundisi Oliver Mandisodza. Chinokukwazisai mufundisi hoyo mubvunzo.
Kazuwai wadiwa vateereri, ndinotenda Mwari vari kuitire zvakanaka. Titasamusokora Mwari nhau yechidyo chirayiro mwiri washe kana Holy Communion inokosha zvikuru kuna vose vanotenda muchitendero chechikristu. Kuti tinzwise nyaya ingaita seshoko raMwari kubva payakatangira muna Exodus chapter 12 yese zvayo pavhesi 11 papari kutsanangurwa mudyirwe waifanirwa kuzoitwa pasika ichinzi iyi pasika yashe, nekuda kwekuti Mwari vaizoita chitwo chikuru chekudzikinura vana veIsraeri kubva muutapwa vachienda mukusununguka kuKenani. Pari kunzi pachafamba mutumwa werufu achiuraya matangwe ose. Saka paifanirwa kuiswa ropa pamagoni kuitira kuti mutumwa paaiona ropa aizopfuura. Saka changa chii chitiko chikuru chakasakisa kuti Faro azoti regedzai vanhu ava vaende zvavo, hatisisina simbana here kuti tirambe takavabata? Kwaita kucheva kukuru muIsrael.
Mufundisi Mandisodza, sei Mwari vakaita chiitiko ichi?
Mwari vakaita chiitiko ichi nenzira yekuratidza ukuru hwavo nekuramba achizorangaridza vana veIsraeri kuti ngazviitwe gore negore pavhesi 14 inotaura kudaro. So chinhu chaiitwa gore negore.
Muteereri abvunzawo pamusoro pekukosha kwembiriso. Mungatiudzei pamusoro penyaya iyi mufundisi Mandisodza?
Tichitarisa kukosha kwembiriso sekubvunza kwazvaitwa, mbiriso yanga iripo kuratidza kuti yaimirira zvivi kana kuti kusarurama. Saka panguva yaidyiwa yaipembererwa chiitiko chepasika ichi, apaifanirwa kushandiswa chingwa chine mbiriso kuratidza kuti vaIsraeri vanga vakasiyana nevamwe marudzi akanga ariko panguva iyoyo.
Nemhaka yei mufundisi Mandisodza, mungatijekeserawo here zvishoma zvinorevei izvi?
Zvoreva kuti izvoni pane zvimwewo zvidya zvaiitwa zvinhu zvaiserebhuretiwa panguva iyoyi navaIsraeri. Yanga isingori pasika badzi, asi vane zvimwe zvinhu zvavaidi zvavaipemberera mamwe mafist avaiita mukufamba kwavo. Asi tinoziva kuti nhau iyi payaizonongedzera pakuya kwaJesu paiuraya ropa reGwayana, zvaitarisira kuzvainongedzera kuna Jesu pavaisakirifaisa ipapo. Zvoreva kuti pataa kusvika panapa kuna Luke chapter 22 verse 18-20, tasa zvakare Matthew chapter 26 verse 26-28 na Mark 14 verse 22-24. Jesu uri kuratidza chiitiko chitsva chekutaura kuti iye akuenda pamuchinjikwa. Unosvika paanogara navadzidzi vake, unotora chingwa akamedura akachidya akati, uyu muviri wangu unomedurirwe imi. Akavatora, torai mudye, itai izvi nguva dzose mukandirangarira. Unosvika paanotora mukombe akanwa pauri akati, uyu iropa rangu iro inova sungano itsva iri muropa raJesu Kristu iyi. Saka inhau yekuti izvi zvinofanirwa kuti zviitwe nguva dzose muchimurangarira Jesu. Hapana kutemwa kuti gore negore sezvazvo zvakaitwa kuna Exodus, asi apa kwakunzi nguva dzose. Tinobva taona zvakare kuna mabasa avapostori chapter 2 verse 42-47 paru kutanga kusangana watende kutanga zviri kunzwa risangana zuva narimwe rimwe wachiedzerwa zuva narimwe rimwe chimwe chizvinhu zvavaiita kwanga kuri kumedura chingwa kudya chirayiro chashe
saka mbiriso inotiradidzei inorevei apa
paru kunzi mbiriso paya zvechokwadi mbiriso yaimiririra zvinhu zvisakarurama kana kuti kutadza kana rebellion saka paitwa paseka kwaizi shandisai chingwa chisina mbiriso asi nhasi notona nekuti jesu wauya wafa wabvisa watora kutukwa kwose marwadzo ese abva arovera pamuchinjikwa hazvichanyanyi kukosha maningi kuvanhu kuti chingwa chine mbiriso kana chisina tirikuona vanhu vachishandisa chingwa esimbol semucherechedzi wemuviri wajesu kristu ndinotenda mwari anokuitirai zvakanaka mwari wakuropafadzei mwari wakusimbisei ndatenda
tinotenda zvikuru mufundisi Oliver Mandisodza vateereri WhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wandee ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda zvikuru tanonoka wande uye chikwata chechristlike choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo zvikwata zvitatu zvine mukurumbira nenhoroondo yakasimba Dynamos Highlanders neCapes United zvatanga mwaka uno wenhabvu wePSL zvakasimba asi kuti zvingakwanise kubvuta mukombe kubva kuFC Platinum here Michael Kariati anoti panyaya inotevera
zvekwata zvitatu izvi zviri pakati pezvikwata zvina zviri pamusorosoro pegungano rePremier Soccer League izvo sati zvamboitika kwemakore akawanda Capes United ndiyo rutungamira makundano aya nemapoints gumi asingangodarikwa nezvibodzwa neDynamos iyo ine mapoints manomwe asi ine mutambo mangwana necranbourne bullets munational sports stadium highlanders iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints masere point imwe chete pasi pefc platinum iyo iri pachinzvimbo chechipiri asi mubvunzo ndewekuti Capes Dimbare neBosso dzicharamba dzichitamba nhabvu zvakasimba here zvekuti dzitore mukombe wePSL uri mumaoko FC Platinum kubva muna 2017 mutsigiri weDynamos vaShepherd Saizi vanoti semaonero avo mukombe mwaka uno uri torwa neCapes United kana nechikwata chavo
Dynamos Capes Highlanders zvikukwidzana asi timu ichatora zvandakatira sei timu yangu inonzi Dynamos
mutsigiri weCapes United vamunyaradzi musavengana vanoti gore rino zvinhu zvavo zvakarongeka zvekuti mukombe ndewavo
gore rino ritagadzirisa zvinhu zvedu last season taitambura tatisina financial backup yakakwana gore rino tagadzirisa zvinhu zvedu taane mari
asi muongorori wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti zvana Capes United nana Dynamos kutungamira kwetrakita asi FC Platinum ndizvo
Platinum FC ndoyandi kuona kunge iri consistent
mutsigiri wechikwata cheBlack Rhinos vaMozi Chipeta vanotiwo
ana FC Platinum nana Chicken matimu anobhadhara saka ndovati kutitira zvatanongwena lei
asi murairidzi weManika Diamonds Jairos Tsapera anoti veruzhinji vari kutarisira zvikwata zvisirizvo vachisiya maGem Boys ekwamutare
naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa
pazvikwata zvitatu zvine mbiri munyika Capes United ndiyakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2016 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
pamitambo yatambwa nhasi ZPC Kariba yarwa triangle 1-0 aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva reEaster rakanaka muchipemberera kumuka kwaIshe Jesu Kristu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kumabasa 2023 ngukips tube. Endaba zethu lamhlanje.
Abasibo bantu be-Citizens Coalition for Change. Ama-Resident Association akhona, abantu abenza amasave, isikhuthamfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona.
Usuqalile umsebenzi wabahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzayo.
Yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lowo ngoqondane nabantu ngubani. Futhi ukuthi ikomiti yakhona eyenza ama-validation yiye efanele ibe yikomiti eqondileyo.
Abalandela okwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukukhethwa kwabantu kungenziwanga ngemfanelo. Kwezamasiko sixoxa ngoZimo. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi sebeqalile umsebenzi abahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla leli kukhetho oluzayo. Abaphathintambo bebandla leli bathi kulabamela izakhamizi, inhlanganiso ezizimeleyo, izicamfundo, osiyazi, labanye abahlolisisa amagama abakhethwe kuhlelo lwe-consensus candidate selection ngeviki ephelileyo. Umnumzana Sweden Sturo Rosa obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo uthi bakhangele ukuba bazaqhuba kahle umsebenzi abaphethe uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi i-validation.
Ngakwesi sokuqalisa ke ethiwa yi-validation process. I-validation process leyo ihlanganisa esingathi ama-stakeholders, izakhamizi, esingathi cross-section yama-stakeholders, abantu abaqakathekileyo kumphakathi ababeza khuluma bona imbono yabo mayelana nabantu abaqanjiweyo. Kuyokuba le-security ethiwa yi-vetting. Ubona ukuthi labo bantu abaqanjiweyo ngabantu abangasoze yini bebhazile besiya kuZANU PF, ngabantu abathembakalayo yini imbeni vele ngamaqili. So khonokho yenye into eza kwenziwa. Kuphinde kube ngokuqanjwa kwamabizo esingathi announcement.
Ye, kolampo uyakhuluma ukuthi kuza kuba le validation yenaleyo, abantu laba ababekwenza ngobani njalo bakhethwe njani?
Abantu laba abasibo bantu be-Citizens Coalition for Change. Bananzelela ama-Resident Association akhona, abantu abenza ama-survey akhona, isikhuthamfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona, abantu becaweni labo bakhona. Ngasho ukuthi bakhona abantu abaningi phakathi kwekomiti nale eyenza i-validation. Okunye vele lami kathesi ngingaqamba amanga ukuthi ngiyazi ngikhulumayo futhi abantu abayenza okwe-security iningi labo asibo ma-members e-Citizens Coalition for Change. Ku-nomination process kwenzakala ukuthi omunye umuntu abe azenze nje umuntu ongaphelelanga afake ibizo lomuntu onjengotinotimba owazakala ukuthi umuntu weZANU PF. Into enjalo kumele ibanje ku-validation iyabona. So abantu laba isibo bantu be-Citizens Coalition for Change ngathi abantu abazimeleyo.
Siyakuzwa kakhulu, akusuze kube le nkinga khonapho ukuthi bona babazela ngaphi abantu laba, babekhangela ama-CV kumbe bakwenza njani?
Kuvele abantu abaningi esibabone bebamba lowo msebenzi lathi siyamala ukuthi abantu laba bavela ngaphi, ngoba ngathi esigabeni sami kutholakale kulo munye umama, mina angikwazi ukuthi umama lo ungene njani uhlelo lo. So ukuthi ngibe kwazi ukuthi abantu laba bakhethe njani, hhayi ngabe ngiqamba amanga. Kodwa esikukhanela ukuthi i-process le izahamba kuhle. Bona kwezinye indawo kusuke kwaba lokuthi abantu sebethatha ukuthi sokulokhetho ubona abantu befuthelana phakathi angazani sokuchasa sokulokhetho angani kubala amavoti hayi ayisikho i-nomination eyodwa iyenelisa ukuthi ibizo lingene phakathi kwani kwengwane so lokho okunye sesibuza ngabantu njalo bezama ukuthi bephazamise iy'nhlelo zethu abanye lakho yukuthi babe lezikhundla ababevele belazo singathi i-resident association ungaza ukuthi i-resident association awuyifuni ngoba i-resident association imela izakhamizi njalo umuntu oyaba yinkokheli uyabemeleni iyabemele ama-residence so akhona amaqembu aqakathekileyo esikwazi thina ukuthi ngeke sathi asiwafuni kodwa ukuthi kwenziwe ngubani hayi mina okwakhe sangazake ngitho ngoba into yangikhona vele phezu kwamandla ami njalo abantu bangikhona impazi lami ngilokwesaba nami ngiyi-candidate ukuthi abantu laba pho bazangikhetha yini ngoba lami bengithanda ukuthi ekulisi kube ngabantu embaziyo ukuthi lami bengiyakhalaza ngithi ngicela lingikhethe but hayi
umnumzana Swithani Chiyorotsa yisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo sixoxe laye eku-ward 1 sixoxe njalo lo mnumzana Joyce Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe lezenotho ezimeleyo
inkinga yokuthi wona vele ama-primary elections adinga nje inkulumo zomxabano indlela le abayisebenzisile nabona ngathi iyasebenza kuhle nxa abantu bevele behlala bonke bewelelana ngoba kuphuma nje umuntu ofundwa ngabantu kodwa njengoba usithwa nje besicabanga i-validation yakhona nxa sokula ma-candidates ambalwa yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lo ngiyoqondane nabantu ngobani futhi ukuthi i-committee yakhona eyenza ama-validation yiye efanele ibe yi-committee eqondileyo engelayami kwabanye abantu ukwenzela ukuthi umuntu ophumayo aphume engumuntu oza uzwisisa yilaba abamkhethileyo kodwa ngibona ngathi kuyasebenza
ye kodwa nxa sikhangele sibili kula bantu abanjalo abahlezi phansi sibona amagama lawa ababazi abantu bangikhona abanye bababazi kodwa-ke wena ngokubona kwakho nxa umuntu engabona omunye athi lo nanyamazi mbona zani kakumela angangene ukuthi kambe engaphumelela ukuthi amvimbi umuntu wangkhona
kasi nxa yabona ukuphikile into ezinto nxa indlela yakukhona ngizakuthiwa kuba kusetshenziswa ama-street point person lapho inkinga yaqalela ingabe yaqalela khonapho ngoba nxa umuntu wakhona owayefane aqale adingamabizo engumuntu ovele eyame kwenye inhlangothi kuzakuba yinkinga kodwa umsebenzi wekomiti yakhona yonale edinga kumbe erikhommenda elinje iqakathekile akusezekwenzakale ukuthi phela kuphuma abantu abathathu kumbe ababili abangajiwa ngabantu isizathu se-nomination phela esikhithileko kodwa ye kungenzakala nxa umuntu vele engathi uyamazi evele le nkinga zakhe abantu bemfuna kungaba lenkinga mbona ngathi i-committee yakhona nxa yilabantu vele abaqondileyo abathembekileyo yena lo awazamurecommenda nguye awufanele athengiswe ibandla wakhe nge-constituent
ye kolapho-ke nxa sikhuluma sisiya phambili siyabona ukuthi vele kuningi okungenzakala njalo abantu bathi kungcono ukuthi ngakho usetshenziswe lokho kuthiwa ngama-primary elections okungcono ama-primary elections lalokho kuyini
hayi iproblem ama-primary elections anti vele mina njengoba ngisazi ukuthi ngangivele ngaqala ukubhala ngakho kudala ngabo-2013 ama-primary elections ayayekhethwa ngabantu abakuma-structures kutho ukuthi i-organizing secretary eku-district loku-province uyakwanisa ukuthi adinge ayenze abumbe ama-structures akhe yena alabantu abamsapotayo kumbe alabantu abasapota i-candidate yakhe ayifuna yena yikho siyokucina siyacina sokudinga umuntu ongafunwa ngabantu
umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo sixoxe laye eseHarare abantu eZimbabwe njengenhlala yenza bananza ikhefu lephasika abanye badla ezivela emlonyeni kube labanye abasula lona ithonsi letiye kukhefu leli kudala babesidla bekholisa abantu abaningi umnotho ongakabi lokhu oyikho khona kulezi nsuku loba kunjalo kulabanye abalokhu bezibuza ukuba iPasika yona yasungulwa ngubani? Uze sizwe okunengi ngalokho, sixoxele umfundisi Thandeko Zintimkandla.
Yiso isiqongo sokholo lwabo ukuthi aluba uJesu wabuya ngawafa esiphambanweni njengokugcwaliseka kwemibhalo, ngabe isikhristu siyafana nje lezinye iy'nkolo zonke? Isikhristu yiso sabika abantu ithemba lokuthi lanxa bengafa kodwa banakho ukuthi bavuke ngoba uJesu wavuka ngemva kwensuku ezintathu. Kanti njalo iPhasika kukholelwa ukuthi abantu umlimi wayeseginyiwe ligazi lezimvu lezinkomo lembuzi ababezihlaba kungahlambululi umhlaba lezono zawo. Yikho-ke okuthiwa iPhasika. Manje njengoba kwakudliwa ngelesintu esingenamvubelo, unathwa lamawayini, ukube indlela yokudumisa lokubonga leso sehlakalo sokufa kwaJesu esiphambaneni lokuvuka kwakhe. Ngamafitshane ngathi yiyo iPhasika leyo.
Lwavela ngaphi usuku lolu nxa ungasibekela khonapho ukuthi baluphawula ngenxa yalokhu lalokhu?
Lwaphawula ngabafundi phela sokwenzakele khonoko okwenzeka naye. Yibo ungabona iTestamente elitsha, incwadi ezine zokuqala, uMateyu, uMarko, uLuka noJohane, yibo ababe ngofakazi balezo zinto, yibo abawubhala phansi bekhona lokho.
Ye, phose lokugcina khonapho mkadla.
Ye, iPhasika-ke liqakatheke kakhulu, ngibala kwezokholo, ngobana yilo njengoba ngithilo elehlukanisa isiKristu nezinye iy'nkolo eziningi ezijiyeneyo.
Lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla sixoxela eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Singangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakukomiti yedale leCongress eHouse Select Committee ebona ngokwenzakala kwele China bathi kuyethusa ukuzilolonga okwenziwa ngele China duzane lele Taiwan. Abezindaba abereuters babika ukuba ele China lihlose ukuhluthuna umbuso wakwele Taiwan, ngakho-ke ele Melika sokumele lilolonge kahle ibutho lakulelo lizwe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uThabo Vester owabulala owesifazana njalo wadlwengula ababili wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke usetholakele ephila eMalawi kulandela imibiko ethi wafela entilongweni ngomnyaka ophelileyo. Amapolisa athi athethe umnyaka wonke edinga uBester. Wafela entilongweni ngesinye isibotshwa athi uBester. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana David Mhambenyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo kwa.
Hayi, ngiyabonga kantu.
Ye, akusitshele Baba Ngwenya, namhlanje sikhuluma ngodaba lozimo. Uzimo kuyini?
Uzimo yimfu eyabe idalwe ukuthi ubulele umuntu. Abantu bakamufi babesebemvusa ukuthi ngazilwele aliphuphuthe lize libhadale izinkomo yina elimbuleleyo. Ngikho kutsho ukuthi luzimu lolo, abanye balubiza bethi ingwendela uzimu.
Kuzima lapha kuqala njani
baba?
Luqala njani uzimu?
Angithi luqala ngabo bona bo abaselweyo. Abafelwe yibo abazakwenza imithanithane yabo ukuze lwalo umuntu ofileyo avuke alikhathaze.
Into zemithi asiyokuloya khonoko, kuthiwani khonoko?
Hhayi, asikokuloya.
Nxa imuli
kwakuvele kukhona.
Ye, qhubeka.
Kwakuvele kukhona khonoko. Angithi iBhayibhile lelo litho okutshaye ngapha kwesihlathi lawe akakutshaye futhi angakutshaya ngapha umnike akutshaye ngapha. Yikho konke khona lokho okwengwendela okwezimo yinto esadalwa layo ukuthi ngakube khona phakathi kwethu khona lokho.
Kuvame kanganani esiNdebeleni lokho?
Bengisithi mina izinto zonke lezi zadalwa uNkulunkulu labantu ukujezisana kuvele kukhona. Kanjalo akusoke kudilizwe muntu, akusoke kuphele. Into ehlezi silayo, yikho abantu babhadalisana nezinkomo ukuze kuvalwe ingozi yona leyo. Bangabhadalisa kwehluleke nabebhadele, bebe sebeyivusa. Iyabuyela emuva ngoba sebekhuphile abawukhuphileyo. Wena lokhu uqhubeka nemithi yakho ukuthi uyababulala. Nxa isibuyela emuva ayisavaleki, yikho kuthiwa impinda muva ingozi.
Kodwa kuyavimbeka yini? Abadala bakulungisa njani khonokho? Lina njengezinyanga liyakulungisa?
Bakuvala ngokubhadala, ngokuhlawula umonakalo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Mgwenya. Phosela ukugcina baba, elokugcina.
Ye, yikho mbona ilokhuza elalaleni, ingwendela ikhona, uzimo lukhona. Yinto esikhuza ngayo abantwana ukuthi bangahambi betshaya abantu. Lanxa uwumsebenzi bani, lanxa ulipholisa, lanxa ulisoja, ungatshaya abantu ngoba uza kutshaya umuntu lokhona ngathi kube zipayisa kuhle sokuseyavuma ezaqheda izihlobo zakho. Yikho umuntu kabulawa.
Hayi ye
athi manengi wona lawa.
Hayi manengi kakhulu sibili baba Mgwenya. Sibonge kakhulu ungadulela kusasa zilukandaba lamhlanje ke besixoxa lo baba David Bukavi Nyana Ngwenya, inyanga enkulu ehlala kobulawayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyathemba libe lePasika elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namuhla ngifuna sikhangele kuJohane chapter ka 19 iverse ingeka 30 nizabala. Wathi uJesu eselamukele wathi kuphelile, wakhothamisa ikhanda lakhe wafa. Ngakho ke lapha sizwa ibala kumbe amazwi akhulunywa uJesu okokugcina. Amazwi uJesu akhuluma okokugcina wathi yena kuphelile. Leli bale lithi kuphelile, siyakwazi ukuthi ngesiGriki lithi ukuthi lona tetelestai, okuthi ukuthi lingumutsho owangathi ukuthi kuphelile khonoku khathesi kumbe sengiqedile okwakathesi. Kodwa libale limelela ukuthi kuphelile okwenzakala kudala, kuphelile okwenzakala kathesi, njalo kuzophela okunye okuzokuya kusenzakala phambilini. Kuthi ukuthi uJesu lapha nganxa wayesithi kuphelile, njalo leli bala lingabe limele ukuthi wayesithi sengiqedile, wayesithi sembhadale kwaphela, senhle ngaqeda yonke into. Kwakusijoni lokho. Siyakwazi ukuthi kudala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso, singabala kumaHebheru ichapter ka 19 esitshengisa sona isivumelwano esidala lesivumelwano esitsha. Kuyatshengisa ukuthi kudala uNkulunkulu eseselesivumelwano esidala lama-Israyeli, nxa umuntu wayewonile kwakulethwa-ke inkomo zibe ngumhlatshelo, kulethwa imbuzi zibe ngumhlatshelo, kulethwa izimvu zibe ngumhlatshelo, igazi lazo kube yilo-ke elithathayo lihanjiswe endaweni engcwele. Lapho-ke umpristi omkhulu wayengena lalo ecela ukuthi abantu bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba ngesivumelwano esitsha kumbe itestamente elitsha, uJesu wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye wangena ngegazi lakhe, engangeni ngegazi lezimvu kumbe igazi lezinkomo kumbe igazi lenyamazana, kodwa wangena ngegazi lakhe ezolinikela phambi kwaNkulunkulu ukwenzela ukuthi izono zomuntu wonke zihle zithethelelwe, izono zakudala kusukela kwa-Adam lo-Eve bewonela uNkulunkulu bemhlamukela kusilwa zizono balabo, izono zalabo ababembethelela ngaleso sikhathi uJesu. Lezono zethu so esingathi kwakuyizono zendulo izono zakathesi izono leza phambilini uJesu kwathi sokuphelile wayesebhadale kwaqeda uIsaya yakhuluma ukuba yena uNkulunkulu uJesu ngakho waba ngumhlatshelo wethu nguye owaba ngumhlatshelo uNkulunkulu owamkelayo owaqeda zonke izono zethu konke ukuthethelelwa kwethu esikudingayo uJesu wakuqeda isijeziso ekwakumele sibe phezu kwethu uJesu wasithatha saba phezu kwakhe yikho wakhuluma wathi kuphelile
akuyiphethe mfundisi
sesigqiba intshumayelo yethu yakuleviki ngifuna ukukhumbula ukuba uJesu wathi kuphelile sengubhadalela izono zakho zonke ngaqeda phambi kaNkulunkulu konke ukujeziswa okwakumele kuze phambi kwakho okwakumele kuze phezu kwakho isijeziso sakho ukubhubha okwakumele ube lakho uJesu uthi sokuphelile ngenxa yokuthi yena wama phambi kaNkulunkulu ngegazi lakhe wasibhadalela ukuthi thina sithole ukuxolelwa ngegazi lakhe uJesu sathola ukuxolelwa sathola insindiso ngakho iyamukele leyo nsindiso asithandazeni baba egama likaJesu siza kuwe silanda ukuxolelwa siza ngenhliziyo ezibongayo ukuba wabhadala kwaphela thatha impilo zethu sizinikela kuwe egama likaJesu amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Nansi impumelelo yemidlalo yekhasi laga Premier Soccer League edlalwe namhla la izolo. Black Rhinos 0 Cape United 2, FC Platinum 2 Bulawayo Chiefs 1, Green Fuel 1 Manika Diamonds 2, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Ngezi Platinum 3 Herentals 3. Kokunye njalo okuhambelana lezemidlalo. Umdlali olodumo uChipo Tsotso uthi abasukulayo kumele bakunanzelele ukuba umdlalo wenguqu lakho uguqula impilo yabo. Kubika uJoseph Njanji.
Uthotho uthi abadlali abasakhulayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kulanto ebuya lula empilweni.
I think ibhola lesibili ungaqinisela. Hayi, uyadlula lokho kuyikho khona. You have to fight, work hard. Into zakho azibilula. Azibilula yonke into, futhi focus. Ungafocusa kakhulu. That if she would influence the look in the Akiokia.
Utoto Lalama and Babalisa Elizabeth Saints, LGMT, Highlanders, Mashingo United, Wange, Ganyelemon Africa, Utole is Goko is Ningi, Jala, and Jalo Tuanelis, who was a killer in Lunga Pola.
I'm Super Highlanders, Nisokasta, and I told you offer from Mana Africa, Nazara Africa, Ama Kafuad, champions in Tenjala, Mana Africa, Dami. Ngasithole ama-signing ones ngakwazi ukuthi ngithenge la muntu lwami njengoba ngikhona abake ngibona ngikhona ngakwazi ukuthi lami ngithenge something yami lami.
Ilizwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisetheswa umlando ukuba kulokungenela okwengatsha zikahulumende ekuqhutshweni komdlalo. Uthotho uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abadlala khona kwele Zaire okulilizwe elalihlaselwe umkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakula ma-warriors already ayesephikwe for i-national team. So thina sasifaka ku-standby ngoba eZaire kwakule Ebola. So thina sabona ukuthi no man akwenzi ukuthi ungadlalwa igame ngoba iqakathekile izayenza ukuthi lizwe li-suspend. So thina sabe sivolontiye ukuthi sinjani siyemele ilizwe sahamba sahamba sibili sibaningi osamathu gift lunga umzondi yawugatha sihamba sazama ukuthi siyenjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe ingajani ingabani.
Uthotho ubedume ngokuba ngumgadli olitshayela emambuleni aphinde njalo abe yimvimbi evala amanzi. Usengumqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leRakananga elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Uke wasebenza la maqembu abalisayela iBantu Rovers kanye leZim Leopards. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Okumanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani, salibonani ba laleli be Studio 7 okhulumayo ngo Revive Dube ohamba neqembu le The Creatures of God elinamadoda awu 4 uNkosilathi Mbambo, Onwen Ndlovu noMbukani Mleya. Iqembu le The Creatures of God lisungulwe ngonyaka ka 2014 la recorda professionally ngonyaka ka 2015. I-album yalo yokuqala eyayisithi yona Baba Abraham esaphinda sarekhoda i-album yesibili eyayisithi yona Anginakwesaba eyawina i-award ye-The Best Gospel ngo-2018. Sasesilandela ngo-2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona Kwezwakala Izwi, yona eyathola ama-awards amabili. Yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela. Njengoba sikhuluma nje sibili silungiselela i-album yo-2064 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo mnyaka. Sikakabisho ukuthi izophuma nini. Ngicela kakhulu i-support kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sizele sigcwele umhlaba wonke. Inumber esitholakala kiyo ithi yona 073-894-7727. Yikho lapho esitholakala khona siyiqembu. Ungasithinta uma ngabe ufuna sizokusebenzela emsebenzini wakho, ngabe umcimbi kungaba yini. Siyigospeli ekwazi ukunyakaza, asiyi leya gospeli eborayo. Siyajabulisa kakhulu abantu uma abantu befisa ukubona umsebenzi. Bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje The Preachers of God. Ama-videos nje akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyo yonke indawo la esibonakala khona. Sijabulisa abantu nezindawo lezo. Sengivala msakazi wami, bengicela amavoti njalo ebantwini. Sinominethiwe umsakazo okhona ongama-awards athi wona amaqhawane entaba awards. Sinominethiwe lapho kwi-best African artist. So sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote. Ngicela ukuthi bangithinte kuleyo number engiyibizi leyo again ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi sivotwa kanjani. Ngiyabonga.
Revive Dube lama preachers ba chancele kunyongomangalisayo singaqhibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye besilazo. Usuqalile umsebenzi wokuhlolisisa amagama alabo abakhethwe ngoZulu ukuba bemele ibandla leCitizens Coalition for Change kukhetho oluzayo. Abalandela ukwenzakala kubandla leCCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungezwanga ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo oGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.